Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kunyana 9/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzinga basa mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Edith Mushore. Vana veZimbabwe votaura pamusoro pekushaya kwamambokadzi Elizabeth wekuBritain uye kudomwa kwane vanji vavo Charles samambo weBritain. Darira Magistrate rinorasa chikumbiro chenhengo dzeParamende dzeCitizens for Coalition for Change vaJob Scaler navaGodfrey Stole chekuti vachuchisi panyaya yavo yekunyatsime vasungwe nemhosva yekuzvidza dare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadzinga basa mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Edith Mushore mushure mekunge vavanikwa nekomiti yakaumbwa nemutungamiri wenyika kuti itarisise nezvekushayikwa kwavo pabasa vasina kupa zvikonzero vavanikwa vaine mhosva yekunge vasiri kuenda kubasa. Justice Mushore vakapedzisira kuenda kubasa muna chikumi gore rapfuura. Darira Magistrate nhasi rarasa chikumbiro chenhengo dzeParamende dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinoti vaJob Scaler navaGodfrey Stole chekuti vachuchisi panyaya yavo yekunyatsime vasungwe nemhosva yekuzvidza dare. Izvi zvinouya muchire mekutadza kuvapa magwaro ekuti vagadzirire kuzvidzivirira panyaya yavari kupomerwa kana kuti state papers musi wa18 Nyamavhuvhu sezvainge zvatarwa nedare. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vataura Emanuere varasa chikumbiro chavasikala navasitole vachiti vachuchusi panyaya iyi vaMike Oreza navaLancelot Mutsokoti havana kuzvidza dare vachiti mutemo unovapa mukana wekupa vaviri ava magwaro avari kuda kubva musi wakatarwa zuva richatongwa nyaya yavo kusvika pasara mazuva maviri kuti nyaya iyi itongwe. VaManuere vati mutongo wakapiwa nemumwe mutongi wedare amai Feresi Chakanyuka wekuti vachuchusi vaifanira kunge vapa vasikala navasitole magwaro enyaya yavo musi wa18 Nyamavhuvhu wainge usina kuchorwa vachiti pachine nguva kuti nyaya yavo itange kutongwa musi wa15 Mbudzi gore rino. Rimwe remagweta avasikala vaFred Masarirevhu vanoti havana kufadzwa nemutongo wanhasi.
Asi tinova takashamadzwa nezvataurwa nedare nhasi nekuti musi wa18 August dare rakatonga rikati mapepa anofanira kunge achipuwa musi wa18 August. Saka tiri kutokashamadzwawo kuti sei dare rauya rasvika pamhedzisiro yekuti musi wa18 August hapana kunge papuwa nguva yekuti mapepa apuwe. Iro dare rakange rataura kuti musi wa18 August na5 o'clock mapepa anenge apuwa. Zvichireva izvo kuti pane mutongo, pane pati yemutongo isina kunge yakanyorwa pamapepa.
Rimwe wogweta ravo vaJeremiah Bhamu vati zviri pachena kuti vachuchusi havana humbowo panyaya iyi ndosaka vari kutadza kuvapa magwaro. Vati zviri pachena kuti izvi zviri kuitwa kushungurudza vasikala navasitole.
Saka zvese zvavaya kutaura mudare izvi ingori nyaya yekuti vatsvake nzira dzekunzenga nadzo zvikumbiro zvatiisa pamberi pedare kuti varambe vakachengetedza vasikala.
Zvichakadai vaBhamu vakumbira dare kuti rigadzire mutongo wamai Chakanyuka kuti utare zuva chairo nenguva yekuti vachuchusi ava vavape magwaro kuti vakwanise kugadziri kugadzirira kutongwa kwenyaya yavasikala navasitole. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali muna Chivabvu. Mune imwe nyaya, Dare harina kuzopa mutongo panyaya dzimwe nhengo dzetriple C dzinoti muzvare Johana Mamombe, vano vemiriri weHarare West muparamende namuzvare Cecilia Chimbiri. Sezvo mutongi panyaya iyi amai Faith Mushure vatadza kuuya kuDare, mutongo uyu wave kuzopiwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekutaura manyepo kuti vainge vakapambwa vakatochwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori muna 2020. Gweta revaviri ava vaAlec Muchade hama vati vange vachida kuti mutongo uyu upiwe nemusi wechina, asi vazobvumirana nevachuchusi kuti upiwe nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mambokadzi wekuBritain Queen Elizabeth II vakashaya nezuro manheru vari kumuzinda wavo weBalmoral Castle. Mambokadzi Elizabeth II vanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu ekuberekwa uye vakagara pautongi uhu kwemakore makumi manomwe, izvo zvinopfuura vamwe vatongi vose munhoroondo yeBritain. Zvichitevera kushaya kwavo nevanji vavo, Charles uyo ane makore makumi manomwe nematatu ekuberekwa akabva agadzwa pachigaro chekuve mambo uye vachazivikanwa nezita rekuti Mambo Charles wechitatu. Mumashoko avo enyaradzo mushure mekuzivisa kuti mireza yeAmerica idzikiswe zvishoma, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vakati mambokadzi Elizabeth II vakakwanisa kudzikamisa nyika zhinji panguva yekupinduka kwezvematongerwo enyika pasi rose, vachiti ndo vakakwanisa kubatanidza nyika dzegungano reCommonwealth. VaBiden vakati vanotarisira kushanda zvakanaka naMambo Charles III. Mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vakatumirawo mashoko enyaradzo kumuri yamambokadzi Elizabeth II. Asi rimwe bato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF rakati harichemi kufa kwamambokadzi Elizabeth II, richito rufu rwavo runovarangaridza nguva yakaoma yakaonekwa nevanhu vemuAfrica, kusanganisira kutorwa neBritain kwenyika yavakunzi South Africa iko zvino, vachiti kubva panguva iyi vagari vemunyika iyi havana kuzombowana rugare. Vamwe vakatumira mashoko enyaradzo vanosanganisira vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama, vaBill Clinton, vaJimmy Carter, vaDonald Trump navaEmmanuel Macron vekuFrance. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain vari nhengo yeZanu PF, Dr. Simba Mavaza, akatanga nekuvabvunza kuti mambokadzi Elizabeth II vakanga vari munhu akadii.
Mambokadzi Elizabeth vanga vari munhu anodikanwa zvikuru nevanhu vake, ava munhu angane dedication ane kuzvipira mubasa rake reumambokadzi. Zvinoonekwa nekuti mazuva maira apfuura vakanga varitori pakati pekutambira mutungamiri wehurumende mutsva nekutambira kusiya basa kwemumwe mutungamiri wehurumende vaBoris Johnson nekutambira muzvari Liz Truss. Tungoti maawa angangopfuura makumi mairi nemana 24 hours, masoko robva rasvika rekuti vashaya. Saka zvinoratidza kuti munhu anga akamira pabasa rake kusvika pakupedzisira. Zvekare nyika ino yeBritain vanhu vanofarira, vanoda mambokadzi wavo, vanoda unhu hwavo, vanoda culture yavo, vanoda magariro avo, zvekuti iko zvino zvichitaura kudai so kuBuckingham Palace vanhu vakazara pagedhi vari kuombera maoko kuratidza kuremekedza mushakabvu mambokadzi Elizabeth. Vamwe vekuScotland vakazara kuScotland. Zvinoratidza kuti anga ari mambokadzi aibatanidza vanhu, nekuti maScottish, maWelsh, maIrish vese kunyange vane pavasingawirirani vakaungana padzimba huru pamizinda yamambokadzi vachiratidzira kurwadziwa nekushayika kwaita mambokadzi.
Zvinozivikanwa here kuti vakashaya nei?
Varu kungoja kati mambo kazi vanga vasinga zuke zvakanaka hakuna ati audzwa kuti chii chaizvo chazoita kuti vazoro nezvara nhasi asi mazuva aisi apfuraya vambo vanga vari kungooneka kuti nguva nenguva pane nguva yanga vakutadza kufamba vakufamba vakabata mudonzo semunhu aimbofamba asina mudonzo mazuva ese saka hakuna atinyasotaura kuti chirwere chaita kuti vazorore chii but kune kufamba kwenguva zvichazotaurwa kuti chii chasimbisa bati ana chiremba havana kutsanangudza kuti vanga vachisimbirwa nei asi vaingoti vanga vasinganzwi zvakanaka.
Dr. Mavaza, zvino chii choitika apa ava kutora chinzvimbo chamambokadzi Elizabeth ndiani?
Mambokadzi pavangoshaya zvanga zvakagara zvakatorongeka kare kuti mwana wakomana wavo dangwe ndiye anotora umambo saka agadzwa umambo pangoshaya mambokadzi ndi mwanakomana wavo ainzi Charles iko zvine zvaakunzi mambo Charles vechitatu uyezve tinoti pakugadzwa kwavo uko kwavanoita simba kana kuti pachirungu power haifanirwi kumbosiyiwa isina kuzadzikiswa kana kuti you can never leave the power in the vacuum saka mambo achingoshaya mambo kadzi achingoshaya mambo Charles achibva angogadzwa privately but kuchazova hako nezuva pavachazoratidzwa kuvanhu samambo Charles vechitatu.
Vanhu vanoona sei mambo Charles vechitatu ava vanodiwa zvakadii?
Sezvaitika nhasi kuti atotanga kudaidzira kana kuti chidaidziro chikuru prime minister venyika ino vastras vatodaidzira kuti long live the king zvoreva kuti tatoshandura madaidziro anga aripo nguva yese ainzi long live the queen for the past 70 years tatotanga nhasi kuti long live the king zvinoitika nezvokuti mambo umambo hwemunyika muno hauende kunovhoterwa saka kuti unyatsoziva kuti vanhu vanofarira uyu here hatina geji yatingaratidza nayo.
Dr. Mavaza, munofunga kuti kuchinja kuti mambo namambokadzi Britain uku kuchachinjawo here ukama hwezimbabwe nebritain
ongu pachava nekushanduka kwakati kuti ndoda kuti munzwisise kuti mambo Charles ndiye munhu akauya kuzimbabwe patakaita kuzvitonga kuzere ndo vakapa zimbabwe mureza wedu vachigovana mureza uyu vachipa kuna vamugabe asi pasina pokudaro mambo haana chakanyanya kuwanda chaanotaura pamusoro pedzimwe nyika nekuti haaiti nezvematongerwo enyika yatingati political leadership anowana matongerwo enyika ndi prime minister saka ukama hwebritain nezimbabwe ndinoona kuti hausi kushanduka nekuda kufa kwamambokadzi.
Vanga vari chizvarwa chezimbabwe Dr. Simba Mavaza vari parunare kubritain natanonoka wande westudio 7 direct from Washington the voice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa webato guru rinopikisa muTunisia weNational Salvation Front wati nhengo dzavo kusanganisira bato raimbove nesimba guru reAnhada unogona kusapinda musarudzo dzemuna zvita dzekutsiva dare reparamende rakaparadzwa nemutungamiri wenyika Vakia Said izvo zviri kuendesa mberi gakava rezvematongerwo enyika munyika iyi. Chikwata chenhengo dzedare reparamende reAmerica dzinobva kumapato ose chichitungamirwa nava Stephen Murphy vekuFlorida vari nhengo yebato reDemocratic Party chapeta rwendo rwacho kuTaiwan nhasi chishanu runove rumwe rwenzendo dziri kuitwa nevakuru vemuAmerica mumasvondo adarika. Panguvapo dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka nevechidiki riri kuramba richiwedzera munyika, mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vaWilson Box avanoshanda nevanotora zvinodhaka vanoti zvakakosha kuti pava kwenzvimbo dzinobatsira vanenge vakwanisa kukunda dambudziko iri mumatunhu makuru ose emunyika. Vabox vanoti parizvino nzvimbo dzinobatsira vanenge varegera zvinodhaka kuti varambe vachinaya ishoma uye dzinodhura, izvo zvinozoita kuti vanenge vambosiya zvinodhaka vadzokere zvakare kumisha yavo kwavanozonosangana nevamwe vavaitora navo zvinodhaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 navaBox nezvenyaya iyi.
Chingakwanisika kuitika ndechekuti takakwanisa kuwana isusu marehab centers akati kuti ngatiti, for example, each province yeZimbabwe inofanira kunge ine rehabilitation center ine vanhu vakadzidziswa basa racho kuti vanhu vanokwanisa kubatsirwa sei. Nekuti ichokwadi kuti pane vamuzvishuwa vekuti vanokwanisa kudzorereka kubva kumatrucks vaya vanenge vachangotanga vaivaya iyo vanokwanisa kubatsirika, but pane vamwe vekuti unonyatsonati panapa uyu munhu takatomuluza takwanisa kumatsira. Saka zvinhu zvaakutodiwa nezvinhugapa vakwemasendas akati kuti koita vanhu vakadzidzira basa iroro, I think tinokwanisa kubudirira.
Zviri nyore here kuti mhuri dzibude pachena kuti pane nyaya iri kunetsa nyanya pavana vavo vechidiki vanenge vari kutora zvinodhaka?
Handi nyoreba nekuti mhuri zhinji dzinhu dzinofila yatinotiwo pachirungu stigma, vanofunga kuti vakabuda pachena zvinonyadzisa. Asi nemamiriro azvaita kuti Kristo met kana kuti dombo guka makafela, mwana anonge akutongobuda pachena ega kuti mwana ari kurwara, ndopaunotozoona vabereki vaakubuda. Asi pari zvino pane kakunyara kachiripo, kana kuri kunzizvo vakada kubuda pachena vanogona kuuya votaura nyaya yavo asi muchivande, ndokazhinji kacho. Saka tinenge tichitokurudzira kuti mwana akaita dambudziko remadrugs hapana chekunyara, nekuti mwana anenge akutorwara, ende tinogona kuita sei kukumushaya mwana iyeye atisiya.
Zvinoratidza sei kuti mwana apinda padambudziko iri?
Nzira dzakasiyana-siyana zvichienderana nekuti mwana anotora dhiragi rakaita sei. Semuenzaniso, mwana anotora crystal meth anogona kugonyarara zvimwe zviya zvekuti unoshati mwana uyu aisimbotaura kuchii changu kuti arambe akanyarara, and then mwana anogona kurara zvemazuva matatu kana anodarikidza akarara mwana ozomuka. Mwana anogona kuita yatinotiwo pachirungu mumbling, kutaura zviya zvisinganyatsonzwisisika kuti mwana adautaura kuti chiko, kana kuti mwana anogona kuita iye isondo asati amborara, unonyatsoona kuti mwana uyu pane zvaakuitika paari. And then mamwewo madrugs anoita kuti mwana kana akamhenga ari munhu ari akarongeka, mwana achinyatsochenawo zvakanakanaka, unozongoona mwana aangoita zvechina china, mwana akupindura vabereki kana kuti mwana angoita hasha dzisinganzwisisiki. Ndo zvimwe zvinorakidza kuti mwana uyu aapa madrugs. Uyezve nekuba mumba, mwana anogona kutora zvinhu zvakangowanda wanda mumba achinotengesa kushure chaitwo. Zvinhu zvedu zviri kunyatsofamba sei?
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vaWilson Box vachitaura naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Dzimwe mhuri dzinodarika makumi mashanu kusanganisira rimwe svikiro dzainge dzabviswa papurazi reWaterloo mudunhu reMashonaland West gore rapera dzichikandwa pedyo nemugwagwa unobva Harare uchienda Chirundu dzakabviswa zvakare nechisimba mwedzi wapera dzikanokandwa pakati pesango. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mujiti wedunhu reHurungwe vaAndrew Tizora vanoti vanhu ava vakazobviswa zvakare mwedzi wapera sezvo zvakaonekwa kuti munzira mavainge vagere vachionekwa nemunhu wese aipfuura zvainge zvisingapenyi kachimiro chakanaka.
Izvi tiro ekoti vakatobviswa rekoti papa, so hatizi vangozvidzokere kwavakabva, because pamuri apaite doesn't paint a good picture of the country, and imimi makangozvigadzikira you've not changed your status muri panzvimbo papi. Ipapo dzokere kwavakabva, then the CEO issues from there.
Mumwe ari kugara musango ndiva Maxwell Chatima.
Nokuti kuti tibve parodha takavingwa nemapurisa usiku, takasungwa usiku hapana kumato 5 munhu mupurisa aita zvokugugudza padoso achivhura chivhene kutora murume achienda naye, kana usina kupfeka bhurugwa hokozi takasungwa takaenda. Koti yedu yaitifanira kuitwa the same day tichivharirwa, tikamuregistrate akapedzisira ati no tikuhamhanyisirei ngavadzokere. Takarara kumasales 317 tarara kumasales takarara tikamuka kuseni takazoendeswa tikatiwa mafinga pri takazoendeswa kukoti.
Tima vanoti vatizora vari kuvanyepera kuti vari kutsvaga pekuvagarisa asi pasina zvavari kuita.
Sango, wakavaisa rigi nekuti dzizora akatinyepera mumwe tine hatisini kutsega takapiswa kaita pane vari pasaiko esa akavanyepera kavafoni akafonera naye akaita kuti vanhu vekuku tikuvadzosera pakari dai pasina nhamo dzamambo akashayika ndingadai tatopedza nezvazvo uye akatifonera imi muri kudzosewa nemumai manjisi nesuwo tiri kudzosewa mumai manjisi tagara takateerera kuti dzizora asi tindavashayiwa parodhi tagara takangoteerera kuti hatisini.
Mumwe anoti akagara pamugwagwa nemusango kwemwedzi mupfumbamwe kusvika pari zvino vaMatthew Mapudzi vanoti upenyu hwakavaomera.
Takaipo pava tukatangomirira revhu noona kurarama 9 months iko zvino tapa 10 months tigere soti panapa tigere takatarisa kuti hurumende inotibatsira zvinhu zvakatooma tisina zvakatitadii takutongovimba kuti vepromisi vari nani.
Asi vatizora vanoti vanhu ava vainge vazvigadza zvisina mvumo ndokubviswa nematare.
Those people settled themselves property muizi.
Okay.
So we really had no obligation to look for alternative land for them. Vaingofana kudzokera kwavakabva vachiparana.
Vakawanda vevanhu ava vanoti havana kwekuenda sezvo vakabva kumisha yavo makore akawanda apfuura. Hatina kunzwa divi remapurisa kuti sei vakarova vanhu pavaivabvisa sezvo mutauri wemapurisa mudunhu remashonaland west amai Margaret Chitove vati titaure nemutauri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vanga vasingadavi rembozhanhare yavo. Kunyange vanhu ava vakadzingwa vakawanda zvekusvika kumhuri dzinodarika 150 vamwe vavo vari kutsvaga misha munzvimbo dzakapoteredza vachibva musango mavakakandwa nehurumende umu. Mhuri idzi dzakabviswa papurazi rewaterlaw rinove rava James Chigwedere dzichinzi dzakanga dzasvigadza zviri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, chikwata chenyika cherugby chemaCheetahs charohwa necanada 31-7 mumutambo wekutanga wemakundano e 2023 World Cup ari kuitwa kuCape Town kuSouth Africa. Kurohwa uku kunoreva kuti maCheetahs abuda makwikwi makuru eWorld Cup. Zvimwe zvikwata zvakarohwa zvabatana neMaCheetahs zvinosanganisira Hong Kong, Uganda, Jamaica, Tonga, Portugal neSouth Korea. Mumitambo wenhabvu uchange uriko mangwana weCastle Lager Premier Soccer League, Blauwe City ichange ichisangana neCranbourne Bullets kuBaba Fields, Ngezi Platinum ichisangana neBlauwe Chiefs kuBaobab Stadium, kuchiti wawa ichisangana neFC Platinum kuAscott, Harare City ichisangana neZPC Kariba kuNational Sports Stadium. Muchikamu chedu chemimhanzi svondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi wemusambo wejazz vachidzidzisawo zvakare muchikoro chepamusoro zvemimhanzi muzvare Rute Mbangwa vari kuHarare.
Rute mungwe mukunda wekwamakoni anoimba munyori wenziyo anotsikisa musambo weAfro Jazz Township Music uye Afro Contemporary Music. Anovazve mudzidzisi wezvemumhanzi muzvikoro zvedu izvo zvizvi mahigh school.
Ko imimi zvemimhanzi zvimakazvitanga rini?
Ndakatanga zvekuimba ndichiri mudiki ha chipo chakatoonekwa kwataiti chipao children's arts performing workshop chakaonekwa ndine makore pfumbamwe ndaingopiwawo nzvimbo dzekungoimba mumitambo yataiita ndokungokuro ndichingofarira zvemitambo yakasiyana siyana. Taidzidza kuridza mbira, kuridza marimba, kuridza ne mamwe mainstruments echirungu ataidzidzirawo akaita semagitare, mapiano nezvakadaro. Kuti kuimba rabasa ndakatanga muna 2002 ndokutsikisa damba rangu refu rekutanga muna 2004. Kubva ipapo handina hangu kuzotarisa shure, ndakazoitawo mamwe madamba refu kumberi ana kumanginde vanarute, zvese zvichingofamba zvakadaro.
Saka muchikura vabereki vaiti kudii semwanasikana muchida zvemagitare kudai?
Ndichikura changa chiri chinhu changa chisingatarisirwe kuti mwanasikana ave achiita zvemagitare. Chero ivo vakomana vanga vasinganyanyotarisirwe kana kukurudzirwa kuita zvemagitare, zvaingoonekwa sezvinhu zvine chirombe-rombe mukati zvisina upenyu hwemangwana.
Saka pari zvino kamuri kurova kari kukupai manyemwe ndekapi? Timbokati chwa.
Apa mandioni mesera zvakafanana nekubara vana umbwanzi sarudza kuti waunodisisa ndeupi, dzese ndodzida mufunge vadzidega, dzese ndodzida.
Aiwa, tinotenda hurukuro namuzvare Rutembangwa vanoimba jazz music vari muHarare. Vateverei paFacebook, vateverei paInstagram. Tokusiyai muchinzwa kamwe kedzimbo dzavo kanonzi Tifunge Ivo. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kuenderera mberi tichitarisa nezvekushaya kwamambokadzi Elizabeth II vekuBritain uye kudomwa kwane vanzhi vavo Charles samambo weBritain. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodzinga basa mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Edith Mushore mushure mekunge vavanikwa vaine mhosva nekomiti yakaumbwa nemutungamiri wenyika kuti itarise nezvekushayikwa kwavo pabasa. Dare ramajistireti rinorasa chikumbiro chenhengo dzebato reCCC chekuti vachuchisi vavanikwa vaine mhosva yekunonotsa kuvapa mapepa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika.